Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wesvondo zvita 24/2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfrican Union rinoti zvakaitwa nemauto eZimbabwe Defence Forces zvakange zviri pamurayiro uye hazvinganzi mauto akatora masimba nechisimba. Madzimai vanoti zororo rekisimisi yegore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanotungamira bazi reAfrican Union rinoona nezvorunyararo nekuchengetedzwa kwenyika vaSmail Chegui vanoti kupindira kwakaita mauto eZimbabwe hakugoni kunzi kutora masimba nechisimba. Vachitaura nevatori venhau veSputnik yokuRussia, vaChegui vati vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabva pachigaro nekuda kwavo. Vanotizve chakaitika ndechokuti pakave nokutaurirana pakati pevatungamiri venyika kusvika vatenderana kuti zvimwe zvakange zvaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvakanga zvisina kunakira nyika. VaChegui vanoti mitemo yeAfrican Union haitori zvakaitika sokutorwa kwemasimba nechisimba nekuti African Union ndiyo chete inotarisirwa kutaura kuti zvakaitika kutorwa kwemasimba nechisimba here. Munyori webazi rezvekubudiswa kwemashoko vaGeorge Charamba, avo vakabudisa chiziviso chekudomwa kwavachiwenga navamuhadhi, vanoti vaviri ava vakadomwa pachitevedzirwa bumbiro remutemo weZANU-PF. VaCharamba vanoti sezvo vari mutauriri wemutungamiri wenyika, vakakumbirwa kuti vabudise mashoko aya navamunangagwa mbune zvisinei kuti harisi basa rehurumende. Vanofanirwa kunge vabudisa mashoko aya ndiva Simon Kayamoyo, avo takundikana kubata. Ngatinzwei vaCharamba vachitaura.
Ndotanga nekuti ndinyatsokubvira zvakati chitiki. Mashoko atabudisa nhasi abudiswa nemukuru wemusangano weZANU-PF. VaChiwenga vadomwa semutevedzeri wemukuru muZANU-PF nemutevedzeri wemunyori mukuru muZANU-PF. Ndozvimwe chete zvinavamuhadhi. Saka izvi nhano zvemumusangano. Chasaka kuti tinge tisingabudisi zvinhano zvemuhurumende ndezvekuti chinhano chemuhurumende chinoenderana nebudo remutemo, zvichireva kuti chinofanirwa kududzirwa nemunhu anomiririra president kuhurumende necabinet kuhurumende, watinoti chief secretary, president and cabinet, vanova Dr. Meshack Tshivanda. Zvekuhurumende zvichapera zvazvo.
Madzimai anga achitaurawo vakamira parutivi vachikumbira nekushuvira kuti dai panga papindawo mumwe chete wechidzimai muchigaro ichi.
Mamiriro azvakaita iko zvine izvizvi pamwedzi minomwe yasara iyo izvi, muchaona kuti tina purezidhendi wemusangano ivo vamunangagwa, kouya vatevedzeri vavo vaviri vevavachiniwenga navamuhadhi. Danho rechitatu kubva pavatatu vandakupai ava ndevechinzvimbo chinonzi chanational chairperson. Kana makateerera mashoko akabuda mavhiki yapfuura, chidanho ichocho icho chabatwa nemudzimai muzvare muchinguri mapaona mudzimai kauyo, zvichireva kuti kana tine chansara yatinoti presidium tabata iwo vakuru venyika nemusangano tikabata mavatevedzeri vavo padanho rechitatu taane mudzimai uyu zvichireva kuti hongu havasi pachidanho chevo chevatevedzeri vemukuru wenyika asi vari muyatinoti mupresidhiamu yemusangano zvichireva kuti pane kunzwisiswa kuripo pahukuru kuti nyange zvazvo tisina mukana wakakwana tiri zvakakodzera chaizvo kuti tinge tine zwi rechidzimai mupresidhiamu kuitira kuti mashoko ese akacheva akanangana nevanhukadzi ange achisvika munzeve dzevari kukokera dare rewezanu pf
totarisa chibvumirano cheunit accord cha1987 22 December icho
ndosaka mazoona tazoburitsa chimazwi zita iroro tarisesekedza pamberi zvakanangana nechibvumirano cha87 22 December zvichireva kuti tazadziswa kupindura mubvumo
avo vange vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wavamunangagwa muhurumende vageorge charamba vachitaura vari parunare kuharare nestudio 7 vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimisi nekuda kwekusawana mari nenguva uye vamwe vanga vasina nguva nekuda kwemabasa apo vakawanda vari kushaya mari kumabhangi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vakanonoka kuwana mari sezvo vanga vasati vatambira mari dzavo dzemihoro. Mumwe mushandi wehurumende uyo anoshanda mubazi rezvemigwagwa vaAnanias Jemedza vanoti vanga vasati vatambira sezvo mari yavo yazoratidza kuti yapinda mubhanga ravo nhasi. VaJemedza vanoti nekuda kwekuti vashandi vehurumende vakawanda vatambira muzvitoro makazara uye mitsetse yekumabhanga yakakura.
Vanga vasina mari ka because zvazvinetsa zvekuti unoenda wondoswipe ka. Swiping inototora more money than chi mari yako. And only cases cheaper than the most of the people in America do my city. Saka nditi vese vatambira mai. Saka that's why vanhu vanorashikira ndiwe mapolisa.
Mumwe mugari vaChristopher Zembe ava vatenga zvekudya zvemhuri yavo vanoti vakatadza kutenga zvinhu zvekisimusi zvemhuri yavo sezvo vainge vari kubasa. VaZembe vanoti vapiwa mukana wekutenga sezvo vachazodzoka kubasa musi wa27 zvita.
Ndanga tiri pabasa ndaiuti pabasa saka nhasi ndipava varapiwa half day kusvika musi wa27 tiri pachristmas pembera zuva rechristmas.
VaJemedza vanoti gore rino zvinhu zviri nani sezvo mari dzavo dzauya vasati vatamba kisimusi uye vachiwana mari dzavo kumabhanga kunyange vari kupiwa madhora $50 pazuva chete. VaJemedza vanoti ane ganda ane nyama hazvenzane neasina.
Hatinasi iriko kama 29 kaza nini last time. Hapasina kana sisi. Better than nothing.
Zvichakadaro nhasi panga paine mitsetse yakakura pamabhanga akawanda muguta rechinoi. Mabhanga akawanda anga achipa vanhu mari inoita madhora $50 kunyange vakawanda vachiti shoma kushandisa pazororo rekisimusi. VaMcDonald muzuva vanoti nyaya yemari dambudziko riri kurwadza sezvo vapiwa madhora $20 kubhanga reCBZ. Vamuzuva vanoti vaifanirwa kunge vachienda kumusha asi vachatadza nekushaya mari sezvo vedzimotokari vari kuramba kuti vafambi vashandise Eco Cash mukubhadhara.
Zviri kuuraya basi. Tifanonge tichitori mumaminda tichirima chiita seasi tikangomira pamabhengi. Hatina kana zvinhu zvazvo zvitoro zvatiri kuita apa $20 and hapana kana chaunoita $20 iyo. Ende vamwe vacho havasi kutomboiwana futi nhasi kutongomira mulaini nekuti pamwe uchingotarisira asi nguva dzacho izvezvi hatifungidzo chatombosevha. Kana wanga uchifanira kumboenda kumamisha hauchatoende wautongonzi ari kudhorobha ari kudhorobha asi uda kuuya kumusha nenyaya yekuti hauna kana mari yekuenda unoenda nei unenge uchidai ndonotambirwawo uchivapowo mari uchivasiyira kana mari yechigayo chaiyo chaiyo.
Zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya zvakaita seOK neTM zvanga zvakazara nevatengi vanga vachishandisa makadhi kubhadhara, asi vatengi vanoti zvinhu zvavo zviri kudhura kudarika kutenga nemari chaiyo. Vamwe vagari vakatumirwa mari nehama neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuburikidza nemakambani akaita semukuru, vatadza kuwana mari dzavo vachinzi hapana mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigori.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tomboenda kuchirongwa cheve zvidiki pamusoro ndotanga zvakare. Tomboenda kuchirongwa cheve chidiki chatinopiwa na Evans Zininga.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga, ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi. Tabva taita rombo rakanaka, tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu PF vapupurai togarepi. Vatogarepi, tinoona kuti kwave nehurumende itsva. Zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika yeZimbabwe?
Tawanikwa navavechidiki panguva iyoyi sharamukuru wechungamiriri wenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka. Chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaED Munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu, uye mukuronga upfumi hwenyika yedu vaMunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki, kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava nerumwe ruzivo unyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka, husingatsarudzi kuti unobvepi, unoera mutupo upi, uri webato ripi, asi kuti iwe muhana mako munoti mwana weZimbabwe ndinofanira kuishandira, wobva waisatimba rako hose neunjere hwavo hwose kuti Zimbabwe ibudire, napo napo newe uchibudirirawo.
Matimane here zvirongwa zvatovapo pasi zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yeZimbabwe?
Zvirokwazvo, mubato redu reZANU-PF vechidiki vakarongeka chaizvo. Tine yatinoti pliki yedu yanga ina magwanza apo napapo takatomagadzira kuti avharigewawo munhu wose amire panzvimbo yake akuita basa rake. Asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi. Ministiri imwe neimwe inofanira kunge ine yatingati muchirungu yuti deski. Panofanira kuona umiriri hwevechidiki kuti muministiri imomo ungainganzi local government pavanotaura nezvedzimba raise chikamu chevanadi.
Tichiri ipapo, regai ndidzosere ndangariro yangu kumashure zvishoma. Kune banga revechidiki rainzi Youth Empower Bank riri muurongwa hwekunzi ritambidzwe kune vechidiki, ritarise nevechidiki chete. Mungaitewo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pastage ipi pari zvino?
Vachinamasa vakataura ichitarisa izvi nekukongresi yedu yomusangano wedu wezambia kuti urongwa uhwu hwaakadhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange. Ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva chatingati mamiriro oupenyu.
Aiwa, tinokutendai vatogarepi nekupinda muchirongwa nekukurukura nesu muzuva ranhasi. Avo vanga vari vatogarepi, mukuru wevechidiki muzanu PF, vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga, ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Makaterera kustudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Madzimai vanoti zororo rekisimisi yegore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore, sezvo vasiri kukwanisa kuzadzikisa zvinenge zvakatarisirwa nemhuri dzavo.
Madzimai akawanda anoti ari panguva yakaoma zvikuru sezvo variwo vanenge vakatarisirwa nevana kuti vasadzikise zvishuviro zvemhuri. Mumwe mudzimai anogara kumusha womufakose, amai Mishawo Matarutse, vati mhuri yavo iri kutarisira kuti vafambe kuenda kumusha, asi vakati dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga ndo yokanganisa zvirongwa zvavo. Amai Matarutse vati mari yomusho ndo inoita kuti zvinhu zvifambe, vakati kusawanikwa kwayo kuchakarovhiringidza kisimusi yemhuri yavo. Vatiwo mabhazi anoenda kumusha kwavo ari kuramba dzimwe nzira dzekubhadhara kusara kwemari yemusho.
Zororo reChristmas semakore ese tinorigadzira zvikuru, pati dambudziko ratinaro mwanangu nderekeshi. Hatizoti tinorikunda sei, because pane pamwe pausingakwanise kushandisa makadzi like kuenda kwatinoenda kumusha uko tichitodawo keshi. Mabhazi chaiwo hamboda zvemakadhi atinoshandisa mumabhenga, saka hatomboziva kuti tinokunda sei. Nezoro ndakaenda kubhengi ZB ndokupiwa $20, nhasi ndofanira kutodzokerazve kunopiwa imwe $20. Handizoti ndoiwana here kana kuti inoshayikwa, saka holiday yacho yakatodhakwa zvayo. Kana pasina keshi panotonetsa, nekuti keshi ndiwo musoro wenyayazve.
Mumwe mugari wemuHarare, amai Otilia Chipandire, avo vanorarama nekutengesa, vati gore rino rakavaomera zvakanyanyisa. Amai Chipandire vanoti vaifungidzira kuti zvapava nehurumende itsva, zvinhu zvinogona kusvika kisimusi zvachinja, asi hapana zvachinja. Vati kuoma kwezvinhu uku ndokuchaita kuti ivo nemhuri yavo vangotora zuva rekisimisi semamwe mazuva, vodya sezvavanodya mazuva ese, sezvo vasina mari yekufadza mhuri yavo.
Gore rino zvinhu zvakatooma, hapana kana chiri kutombofamba. Bhizinesi racho harisi kutombofamba, mari hakuna, makiyu arimo mabhenga hana kana kutombopera, akangozara. Saka hii challenge yemari ndo yanyanya kuti baya, hakuna mari. Saka isisi wanhu vemurodhi tinotengesa, mavhenda anotengesa murodhi, hatina kana wari kutitengera.
Amai Chipandire vati vanofunga kuti kutochinja hurumende yeZANU-PF kuchiiswa imwe hurumende ndizvo zvingashandure upenyu hwavo.
Chifungidzira kuti hurumende zvayati wamugabe zvawakaenda zvinhu zvinenge zvaita zvinenge zviri nanhasi hapana. Basi ndiroro chakachinja ndidhiraivha chete. Tokunda kutochinja hurumende yacho yese, chimboisa nyowani.
Mumwe mudzimai wechidiki, amai Rudo Choga, vatiwo kunyange hazvo vana vavo vakatarisira mbatya itsva, vava kutochengetera mari shoma yavanayo kuti vazokwanisa kudzorera vana kuchikore gore rinouya. Vati vakada kufadza mhuri yavo pakisimusi, vanozotadza kuendesa vana kuchikoro.
Zvinhu zvakaoma, hazvina kumira mushe. hakuna mari, saka tikaita zvekutsvagira wana hembe dzeChristmas. Wana wedu anotadza kuenda kuchikoro next year, tozova futi zviseko zvenyika. Saka izvozvi tiri busy kugadzira kuti wana waende kuchikoro. Mari dzekuti tivatengere hembe, zviraisi raisi, zvinyama nyama hatina. Saka tiri kutongovatengera butsu, mauniform zvekuti vadzoke kuchikoro next year.
Ama Elizabeth Mbwende vati kusamira zvakanaka kuupfumi kwakanganisa zororo ravo neremhuri. Ama Mbwende vati vachangobatanidza zvishoma zvavanasho kuti mhuri yavo ifarewo pakisimusi.
Haina kunyatsomira zvakanaka because economy yedu haina kuita mushe. Saka tiri kungotiwo zvishoma zvatiina zvotongobatanidza tirarame nemhuri. Hapana chichakanaka chatichanaka because cash chaiyo hapana. Nekuti kana uine mari ndiyo inoita kuti zvese zvifambe. Pasina cash zvinhu hazvifambi. Unoenda kubhengi unopuwa kana $50 kana $40. Isusu tiri 6 mumba tinorarama sei nemari yakadaro.
Madzimai aya atiwo ishuviro yavo kuti hurumende igadzirise matambudziko ekushayikwa kwemari munyika pamwe nekuondomoka kweupfumi kuitira kuti vakwanisewo kuriritira mhuri dzavo nekuzovawo nezororo rekrisimisi riri nani gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naPastor Mika Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ine ndinoitwa Pastor Mika Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGweru, ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo, ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza. Ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwatiri pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndova tiri kushanda navo, Mwari vachititira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri, semacommunities, kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1. Verse 21 kusvika ku25, but ndichataura pamusoro peverse ya 21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisana neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship, takaungana tichikurukura, tichidya, tichipemberera. Asi chinhu chikuru chino rakidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwana salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake, nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva nomukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. But nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflekta, totarisa upenyu hwedu zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka. Nguva yokuChristmas zvekare inguva yokuti tinotarisa kudzorerwa, kana kuti pachirungu vanoti restoration, kudzorerwa kwomunhu panzvimbo yake naMwari. Nokuti nguva imwe chete iyoyo ngirozi inosvika kuna Josepha inoti uchamutumidza zita iwe. Hazvireve kuti Mwari vakanga vasingagoni kutumidza zita iwo, but vakasiya responsibility iyoyo kuna Joseph semucherechedzo wokuti ndakupa responsibility. So we all have a responsibility netakapiwa namwari through the restoration nokuberekwa kwa Kristu Jesu. Ndio zvandingangotaura pamusoro pekisimusi.
Pastor Mafukidze, tinoona kuti vanhu vanogara kana mumisha iye inochengetwa nherera vakwegura nevamwe vanoshaya vanosimbobatsirwa nevemakereke. Gore rino mune zvamakaitawo here?
Gore rino zvatiri kuita isu tiri nechokuno, tiri kuungana manheru tichipemberera pamwe chete nevana vadiki zvikuru vechidiki ndo vatiri kunyanya kuti tisvikire kwavari tichida kuvaratidza kunaka nokukosha kwokuziva kuti isu ndisiva nani. Uye vasina tichivapawo zvatinazvo, hatingopi chete mari kana zvokudya, patinopawo netaimu yedu tinonge tiinavo kwavari tichitaura navo tichikurokura navo nemamatambudziko ane chokuita noupenyu nekumusha. Zvekare makereke mazhinji atiinawo tiri kuedza kupembera, tinoungana pamwe chete kupa vasina kunherera kushirikadzi kuti vasarege kuva vanosara kunze kwechiitiko chakanaka kudai.
Zvamungataurirawo vana veZimbabwe tichitarisawo 2018?
Ini ndinotenda kuti ramangwana redu kunyika yeZimbabwe, nyika yechiberekerwo, rakajeka naMwari. Tinoramba takangotarisa kuna Mwari kuti dai tarega kubvisa meso edu pana Mwari, but tirambe takatarisa kwaari, tirege kuisa kutenda kwedu kana zvose zvatingafunga kuvanhu, but tirambe tichidzokera kuna Mwari kuti tikabatana, tikagara pamwe chete savanhu vamwe chete vakazvarwa munyika imwe chete, tinogona kukura. Nokuti iro Bhaibheri rinotaura kuti vanhu vanokutaura kumwe chete vane simba rokukunda vanhu vane mafungiro mamwe chete, maonero mamwe chete. Saka senyika tikaita mufungiro mumwe chete, maonero mamwe chete, saizvozvo tinogona kukunda. 2018 ndinoriona riri gore rakajeka, uye Mwari vanogona kuchiitira zvakanaka.
Mune vhesi ramungaasiyira vana veZimbabwe here? Takatarisana nezororo rekisimusi pamwe negoredzva.
Mukaenda kuna Mateo chapter 1 pavhesi ya 22 ndo paanotaura kuti izvi zvose zvakaitwa kuti zviitike zvakarehwa naShe nomuromo womuprofita achiti, tarirai mhandara ichava nemimba ichazvarwa mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emmanuel, ndiko kuti Mwari unesu. Takatopiwa Kristu Jesu sechipo kukereke, takapiwa Kristu Jesu sechipo kunyika jekerere, pasoro sejekerere, sechipo kwatiri. Takavimbiswa kuti achange ainesu mukuoma kwezvinhu nomukunaka kwezvinhu, anenge anesu uye haazotisiitiri toga. Saka Mwari werugare anotiitira zvakanaka. Takapiwa mwanakomana ane zita rinonzi Emmanuel, kureva kuti anesu. Zvichioma, zvichirwadza, tichienda kupi, tinenge tiinaye, haazotisiitiri tega.
Aiwa, maita basa zvikuru, Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve nekrisimusi yakanaka.
Avo vange vari Pastor Mike Mafukidze veUnited Methodist Church vari parunare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.